Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi, chitatu chivabvu 16 2018. Vamwe vanave nengo dzesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vopinda muurongwa wekusvibisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti havadi kuti vakunde musarudzo yemutungamiri wenyika sezvo vasiri kuita zviri kutarisirwa nevakarwa muhondo yerusununguko. Makanzura ekumasvingo onesana padano rekupa mumwe mugwagwa wemuguta iri zita rekuti Morgan Tsvangirai senzira yekuremekedza mutungamiri wekutanga weMDC mushakabvu vaMorgan Tsvangirai. Vechidiki vanobva kumapato akasiyana siyana vopinda muurongwa wekukurudzira kuti sarudzo dzichaitwa munyika dziitwe murunyararo. Bato idzva reTransform Zimbabwe rinobuda nemazita evanhu varo vachakwikwidza musarudzo dzemunzvimbo dzarakapiwa neMDC Alliance. Zimbabwe Electoral Commission inoti veruzhinji havafanirwe kutyira kuti mazita evanhu vakanyoresa haasi kuchengetedzwa sezvo ZEC iri kuchengetedza zvakadzama zvose zvine chekuita nesarudzo. Muchirongwa cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa kana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvichikwanisa kutora mukana wekunonyoresa kuvhota uri kutanga musi wachivabvu 19 kusvika chivabvu 29 uri kunzi neZEC Mopup Voter Registration. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930-7270 ne985 shortwave. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.